hationi saizvipikire zvanzira zvakakoshera kuti vana vezimbabwe vari kushandira nyika yavo vari kuda budiriro renyika yavo vanomutungamiriri wavo wavakasarudza wakavavimbisa kuti vavariro yake ndeye kuti vapfume nyika yavo iende mberi. Koitika kadambudziko kadoko doko kazhinji kanokonzerwa nevanoti kuekonomics kana kuchirungu overheating yeekonomi iri kukura zvakanyanya nokumhanya kwakanyanya. Koitawo zvima mismatches zvinoita zvokuti hakusisina fuel zvimwe zvinhu zvoshayikwa nokudini. Iwo vobva vati ndaakutosiyegai zvachose kuti mubudiririse nyika yenyu muinde munovaka nokubudisa zvinoita kuti nyika yenyu ibudirire. Moenda munogara kumba makambani ovhara zvozouyisa here sadza patafura? Kana zvisingauyisi sadza, watinoda kufadza nokurega kubudisa zvinodiwa navana vezimbabwe kuti nyika ibudirire ndiani? Vakambomiriani vakomana vesadza mukava? Uye vanongotaura zvavo vana vezimbabwe vaakuziva kuti vamwe vanozviitira kutsvaka mari kune maforeign agencies, vanozviitira kuti vakakwidze politics dzavo dzavakatadza nguva yamusarudzo. Ndozvoga zvavari kuzviitira, nokuti chinofanira kutoitwa iko zvino nomwana wese wezimbabwe kuti ndowe ZANU PF here, ndowe NDC here, ndowe political party. Chinoda kuitwa iko zvino kushanda tiite production.
Saka imi muchaitawo sei mune kurudzira muri kuitawo here kune vana vezimbabwe?
Vana vezimbabwe vakasunura, vano ruzivo rwakawanda kusvika wavazhinji. Hazvitombodi kufamba uchiudza vanhu kuti regaunda kunoshanda kuti ugochengeta mhuri yako, kana vapedza mande yapfuura zvozvodii. So yes, vana vezimbabwe vose tinovakurudzira zvedu kuti musanyengerwa nevanhu vane zvinangwa zvakasiyana namadambudziko enyu.